Tirimuno mu New York tanganangana nechinangwa chedu chokuvaka Zimbabwe pacha tichiunganidza kuti Zimbabwe ibudirire kubva painga iri nezvinangwa zvatakatarwa na President Iggy Mnangagwa kubva musi wa 24 November 2017 zvokuti mari yokunze ikwanise kuwanikwa ichipinda muZimbabwe uyezve isiwo tichigadzirira kuti kana mari yokunze yasvika muZimbabwe ikwanise kuwana zvainoda ende zvinodiwa zvichakodzera kuti nyika ibudirire ende upenyu hwavanhu hwataakuda kuti hupinduke ende hupunduke kuti zvizadzisiwe saizvozvo tauya muno muNew York so that maAmerican investors vakwanise kuti vahwisise zvese zvatiri kuda kuita muZimbabwe mara nokuvakaupfumi uyezve tapedza neAmerica tinoenda kuLondon uko tichaerenderera mberi tichivaka ukama kuitira kuti mainvestors nemari yekunze yemuEurope ikwanise kunge ichidzokazve muZimbabwe.
Ko nyaya yeCommonwealth pari zvino yakamira sei?
Nyaya yeCommonwealth sekuziva kwaunoita kubuda kwatakaita muCommonwealth yakanga iri konzero yakanga yabva kuvanhu vachiti nyika yeZimbabwe ibude muCommonwealth. Saizvozvo hatina chigumbu neCommonwealth iko zvino. Hapasisina chinotivhiringanisa pakati pedu isusu neCommonwealth. Saka tinotarisira kuti isusu pamberi apa tichapinda muCommonwealth. Asizve pane zvatinofanira kutanga taita kuti titaurire vanhu vakangotitaurira kuti tibude kuti vahwisise kuti taakuda kudzoka kuya kuya vanotipa here mvumo kuti zvinhu zvacho zviite saizvozvo. Isusu tiri democratic nation, saka tina maprocesses iwayo atinofanira kunge tichiteedzera.
Zimbabwe yakasheedza nyika dzakawanda namasangano akawanda kuti vauye kuzoona kuchiitwa sarudzo. Pakamira sei pari zvino? Pane nyika yakutaurirai kunyunyuta kwayo here pamusoro pamagadziriro ari kuitwa sesarudzo?
Bodo, chokutanga ndechekuti President Mnangagwa vakadikira kuti hurumende yavo inoda sarudzo yakajeka uye sarudzo inokodzera uye sarudzo inoita kuti pasi rese ringe richigutsikana namafambiro anenge aita sarudzo racho. Uyezve kuti zviitike izvozvo, mukuru wenyika wedu akati achadaidza munhu wese anoda kuuya kuti anyatsoongorora achiona kuti sarudzo yedu inofamba sei. Saizvozvo pana maorganizations akawanda auya ari kutarisa kuti preparation yedu yakamira sei ende zvapapi navamwe vari kutibatsira kuti zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka zvivamo zvakanaka. So far tiri kuti isusu nyika dzese nemaorganizations awanda so far ari kugutsikana nerwendo rwatiri kutora rutorwa nezek in particular kuti varane maelections edu muZimbabwe.
Pane zvinodikamwa neAmerica kuti nyika yeZimbabwe iite, pane zvamunoona zvamungakundikana here kuita?
Maitiro edu esarudzo yedu tinoita nemutemo unopindirana nesadak neau. Ndiwo skeri yatinoseenzesa kuti zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka here kana kuti kwete. Uyezve zvimwe zvinongoitawo kuti zvinge zviri acceptable kunyika dzese dziri pasi ndezvekuti sarudzo yedu haifani nge ine violence ende ndo zvatakanangana nazvo ende ndo chinangwa chaPresident Mnangagwa. Uyezve kuti sarudzo yedu haifani nge ichitukanwa ende inofana nge ichisiya nyika yakabatana. Zvese izvozvo ndo zvatiri kutarisira ende ndo chinangwa chaPresident Mnangagwa. Saka isusu tiri kufunga kuti nzira yatiri kufamba nayo ndiyo nzira yakanaka, ndiyo inofadza SADC, ndiyo inofadza AU ende uyezve ndiyo inofadza pasi rese.